Nengwe MDC Alliance iri kukwikwidza munzvimbo yeZimba North vaGodfrey Lunesu vanoti vari kukwikwidza vakamirira ZANU-PF amai Marian Chombo vaimbove mudzimai wegurukota rezveupfumi vaIgnatius Chombo hapana shanduko yavanounza sezvo ivo nemurume vakapedza makore vasina chavakaitira nzvimbo iyi. Valunesu vanoti musha mukadzi nokudaro amai Chombo vangadai vakabatsira vaimbove murume wavo kuunza shanduko asi vakatadza.
Utongi huripo huna mai Chombo iko zvino izvi ndokuti varoda kungotora utongi vachiuita humba mavo ivo nemurume wavo, nekuti hakuna chazvinenge zvareva kuchinja kuti tiri kubvisa murume totora mukadzi wavo tomuti ngatomuisei pachigaro. Hatina zvatinenge tachinja. Aiwa kurambana hakuna zvakunozasidi haifemi.
Asi amai Chombo vanoti kushaya budiriro muZimba North kwakazoitika vasiyana navaChombo.
Vanhu vemuZimba North, ndakasvika muZimba North muna September 2002. Pandakapinda ipopo ndaandina vaChombo handina, ndakatopinda muvanhu ndikashanda nevanhu zvekuti mukatarisa pakatanga vaChombo ipapo kusvika patakasiyana 2007 patakatanga kutanga kuita zvedu zvekuparadzana. Ndandichishanda nevanhu mukamotarisa kuti madevelopment mazhinji akaitika akaitika panguva idzizvo patakangozosiyana.
Amai Chombo, Valunesu naamai Tekla Imbayarwo vebato rePeople's Rainbow Coalition vanoti nyaya yekuti nzvimbo yeZimba North yakawanda madzishe nemasabhuku emutupo weGishungo dziri hama dzevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe inopa kuti zvinese kuti vatambirwe zvakanaka. Amai Chombo vanoti vakawanda vemadzishe nemasabhuku vachiri kurwadziwa nekubviswa kwakaitwa vaMugabe pachigaro.
Inzvimbo munoziva kuti ndiye vana Gushungu. Tikatarisa panew dispensation yatiinayo izvozvi, vana Gushungu ndovanga vari muold dispensation, zvokuti ini ndauyawo under the new dispensation. Zvinonetsa kutambirwa nekuti unoziva kuti vazhinji vacho unosvika kwavari vachine kurwadziwa kuti mukuru wavo haasisiri panzvimbo. So zvinonetsa kudii, kana uchida kuenda kwavari unototsvaga mumwe munhu wavanowirana naye kuti vazodini vazokwanisa kutambira. So asi hurumende haisi kuzvitarisa, pati yedu haisi kuzvitarisa izvozvo kuti kuZimba North kune chinhu chakadaro chavanofanira kundibatsirawo nacho.
Nhengo dzemapato ose dziri kukwikwidza munzvimbo iyi dzinowirirana kuti nyaya yekuwanisa vanhu mvura, kuvakwa kwezvikoro nemakiriniki zvimwe zvezvinhu zvinofanirwa kugadziriswa nemunhu anenge akunda musarudzo. Ndakamirira Studio 7 kwaZimba, ndiri apa Chigoriwa.